Vashara pachitwo ichi chichaitirwa pamuzedwa zravo muHarare nhasi mukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife vaFulton Mangwanya vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru nekukuvadzwa pamwe nekuurayiwa kwevashandi vebazi ravo vanochengeta mhuka nevanovhima zviri kunze kwemutemo. Mashoko avaMangwanya atsigirwa nemutauri webazi ravo vatinache Farao.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vane zvakawanda zvavanosangana nazvo musango, zvinosanganisira mhuka dzinovakuvadza, dzimwe dzinovauraya. Vanoda kuzvima mhuka zvisiri pamutemo, vamwe vanenge vachishandisa futi kunoruma mosquito, zvirwere zvakawanda kwavanenge vari. Saka izuva rakakosha, kune vakafa vakawanda, vamwe vanorava nemakosha. Saka izuva rakatikoshera, izuva ratinoremekedza. Pari zvino muri kuona nyika iri kusangana nemhuka dzinenge dzichipinda muvanhu dzichiuraya vanhu dzichikuvadza vanhu. Inyaya inoita kuti vanhu ava ndivo vanokwanisa kunobvisa vanhu kuti mhuka dzinofamba sei, toita sei tisarasa neupenyu. Saka inyaya yakatikoshera, inoita kuti zuva ranhasi rikoshe.
Akave mudzimai wekutanga muZimbabwe kushanda basa rekuchengetedza mhuka munyika, amai Abigail Tomu vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji munzvimbo dzinowanikwa mhuka dzesango vave kuziva kuti mhuka hadzifaniri kuurayiwa zvisina mwero. Amai Tomu, avo vave mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka kana kuti Wildlife Conservation Manager, vatiwo rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanogona kugara nemitumbi yevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kusvika dzimwe nguva mitumbi iyi yave kuipa, pamusana pekuti vanononoka kuwana rubatsiro vari mumasango anogara mhuka.
Problem iyoyo ndeyekuti yatinosangana nayo kuti makosha akatanga kukuona vanoita. Kana isusu patinotanga kuona kuti tikangoona kuti zviri kuitika nezvangu tinotorisa, zvekuti tukasamuridzira munhu iyi, munhu iyi anomuridzira anogona kufa. Then dambudziko rimwe riripo ndeyekuti unogona kurova mukosha womuuraya. Echild munonouraya mukosha panzvimbo iri mberi rinoti yokuti munotumira redio emesiji yokuti taikondati chauraya mukosha panapa. Kuti vanouya kuzokurestiai paya kuzotora bhodhi yomukosha iya kuti vagouya echaiiteai tinotora mazuva and munozopedzisira magona kuti munhu anogona kuzokana ndisea makambogara nayo is very traumatic. In the same way ichinzine vanhu vedu munogona kufamba zvekuti ndenge musina zvekuti munosangana nei unogona kusangana nemakosha mumwe anogona kukuvadza nemakosha kana kufa anogona kuurayiwa nemakosha. In the same way, mota dzakuwana rubatsiro nemukurumbidza.
Vamwe vanochengetedza mhuka ava vanombourayiwawo mukuita basa ravo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano rinobatsira mukuchengetedzwa kwemhuka reInternational Fund for Animal Welfare Balatmore Safuli vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakasimba nebazi reZimbabwe National Parks and Wildlife mukuchengetedza mhuka pamwe neupenyu hwevashandi vanoita basa rekuchengetedza mhuka idzi.
Pari zvino takwanisa kunge tichishanda navo kutraina marenja vashandi vavo vane basa rekuchengetedza zvowanikwa zvesango izvozvo, uye zvakare tine basa rekuvandudza nzvimbo inowanikwa mhuka yeHwange National Park. Pari zvino takwanisa kunge tichigadzira mugwagwa kuHwange National Park, uyezve kuvakwa kwedzimba dzichazenge dzichigara atinoti marangers pachirungu, pamwezve nekugadzira mahofisi matsva ari kunzvimbo inonzi Makona inova nzvimbo iri mukati meHwange National Park.
Vanochengetedza mhuka munyika vanogara vachichema chema kuti havana zvikwanisiro zvekuchengetedza mhuka idzi, idzo dziri kunziwo dzawandisa mumasango kunyanya nzou. Zimbabwe yave nemakore anodarika 14 kubva zvayatenderwa kutengesa nyanga dzenzou nesangano reUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES. Zimbabwe iri mubishuwo rekutamisa dzimwe mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 2640 kubva kusave conservancy kuenda kutsapi, chizarira nematusadonha. Nzvimbo yadziri kubva haina chikafu nemvura zvakakwana. Dzimwe dzemhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimpas inotiwo vanhu 40 vaurayiwa nemhuka dzemusango mwedzi mitanhatu yegore rino chete. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Ophelia Mnangagwa, avo vanga vari muenzano remekedzwa, vatenda veZimbabwe National Parks and Wildlife nebasa guru ravari kuita rekuchengetedza mhuka vachive kunze pamwe neveruzhinji munyika vanowana mukana wekuziva mhuka dziri munyika kana dzikachengetedzwa zuva reWorld Rangers Day rinocherechedzwa makore ese pasi rose musi wa31 Chikunguru dingindira regore rino ranga richiti Rangers are no strangers to diversity ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.